chekutanga hapana kukandirana makobvu nematete. Chivipo ndechekuti ndivo vandikandira makobvu nematete. Saka ndinongoti hangu pane zvavataura hazvisi chokwadi. Chekutanga chechipiri ndinoti pane zvakadaro zvavanenge vachitaura kuti sekutaura kwavaita, I think that I am not fit to hold public office. Tine constitution yeZimbabwe inovapa mukana wekuti vaendese pfungwa dzavo nezvichemo zvavo kuti zvinoongororwa nevanoongorora izvozvo. Asi basa rinofanirwa kunge richiitwa kuti vechidiki vemuZimbabwe vakwanise kunge vachibudirira riri kuenderera mberi. Dzimwe nhengo dzesteering committee dzakakwanisa kuita basa radzo, vakakwanisa kuunza report yavo yekutanga irudzi zero draft nhasi na 10 o'clock which yavapresenta kwandiri saminista. Ndo yandichazenge ndaa kupowo kune vamwe vechidiki kuti vaone kuti pfungwa dzirimo hadzisi ipfungwa dzinokwanisa kuti titore here sehurumende tishande nadzo. Izvi zvabva kusteering committee nevechidiki vakati kuti siyanei, isinei nezvematongerwo enyika, isinei nezvimwe zvese, asi inenge iine chinangwa chekuti vechidiki vemuZimbabwe vabudirire.
Saka basa iri ranga rakabatwa nava Limumba makatowanikwa muchiripa kune mumwe munhu here, uyezve mutitsananguriro kuti ndiani?
Hongu basa iri rakapuhwa kuna vatafadzwa Sengwe. Munoziva zvinoitika panoita vanhu hatina kufanana tese, maonero anosiyana. Saka pano vanhu pavanoita maonerano anenge akasiyana, zvinenge ndinoona sekunge zviri nani kuti vapesane mashandiro kuti vamwe vasare vachiita basa. Handione zvichibatsira kuti pane vanhu vasiri kunatsoonerana zvimwe chete voramba vachingoenda kuita sekungonyeberana sekunge vari kushanda vese. Handinoona sekunge tinenge tatadza kubatsira vana veZimbabwe.